vanhu ava vanoti avabvumirani nemudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe avo varikuda kuti vabve papurazi iri vachiti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo vanhu ava avo vakabva kumativi mana enyika vaudza Studio 7 kuti vari magwaro avakapiwa nebazi rezvemugodhi kare amai Mugabe vasati vatomboroorwa navamugabe vachamunorwa kanengoni avo vanove nhengo yebato rezanu PF vachibva kumbare kuHarare vanoti vakauya papurazi iri nguva pfupi yapfuura uye vari kuita zvinodiwa nebato ravo zvekuti vanhu vatange mabhizimisi
takazodzoka nenyeyeusvi mekuti zanu PF imwe cheteyo vamunanga vakati Zimbabwe is open for business. Saka isu sevanhu vatema takati hatingakundwe nevarungu kuti vagovanovhura mabhizinesi muno muzimbabwe isu tidyere tinadzo takangodzoka pamai mberi takasvika takatanga kumaina tifunga dhaudzi hapana purobhuremu hapana chatimushana nacho chakaipa but mari imwe zuro mai Mugabe vakauya vakatibvunza vakati mimi kumaina musura bhinzi dzangu adhaudzi amai vedu venyika vaimbova amai venyika takavarespekta takatanga navo zvakanaka takati mama isu hatina purobhuremu hatinayo bhozi mimi kuti muzoyama mazoe muno adhaudzi makaya mazoe tiripo
vawest moka nengoni ndemumwe avo vati havasi kuzobvawo papurazi resmithfield vabvuma kuti vakambobva papurazi iri apo rakatorwa navamugabe uye vakadzoka zvekare apo pakapinda vamunangagwa pachigaro
amai Grace Mugabe vakauya ndiri kumba kwavo uku vakandidzinga vakanditi iwewe ibva pano enda kusitras
vamusadheka vaudzawo Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa naamai Mugabe ekuti vakapinda papurazi iri nechisimba vachiti ivo vari kuzviitira basa ravo rekuchera goridhe uye havasi kukanganisa basa ravamugabe papurazi iri vanotiwo hapana kwavari kuzoenda
aiwa amai vari kutotaura zvavo zvokupenga hatibve pano panapa totoda zigandakanda rinotoya kutotibvisa zigumbakumba rieri ndo rinotibvisa pano ivo vega vangatigoni otherwise dai vangauya vari in person wegaka maizonzwa kuti chii chaitika
asi kunyange hazvo vari kuti hapana zvavari kukanganisa Studio 7 yaona makomba makomba muminda yemaorange uye mimwe miti iri kutotemwa gweta rekambani yavamugabe naamai Mugabe yegushungo holdings vaunganai wota chivore rinoti vanhu ava vari papurazi iri zviri kunze kwemutemo uye vanofanira kubva vanoti kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vachitungamirirwa navashepherd nyazvigo vakaenda kudare rehigh court vakapiwa mutongo kana kuti provisional order yekuti varambe vachichera goridhe papurazi iri muna ndira gore rino gushungo holdings yakapikisa mutongo uyu ichiti yainge isina kupiwa mukana wekupa divi rayo panyaya iyi
so mushure mekunge order iya grantwa kushungo holdings yakazofailawo maopposing papers ichikuopposa confirmation yerelief yacho and confirmation yeprovisional order vachitaura mumapepa mavo vaitaura kuti isusu hatina kunge takapiwa notice of set down yeagent chamber application chavakangopiwa yeagent chamber application asi gwaro rokuchinzi chiuyai kukoti musi wakati nyaya yenyu iongororo havana kunge vakapiwa
vatiwo musi wa26 kurume provisional order yakanga yapiwa nedare yakazobviswa uye havasi kuziva kuti sei vanhu ava vachiri papurazi resmithfield
asi nemusi wa26 march maapplicants aakazofaila inonzi notice of withdrawal be pleased to take notice that applicants hereby withdraw their agent chamber application against the second respondent and will tender wasted cost second respondent uyu anova chief security office of kushungo holding saka as we stand musi nhasi itswa the 4th of april we're not too sure the basis yavari kuclaima kuti varipo pasaiti apapo nokuti provisional order yacho vavaiti ndo yakatipa authority totitive pasaiti meta yacho vakaiwithdraw
vanhu vari papurazi iri vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kukanganisa basa ravo sezvo ari kuuya achiti vanofanira kubva vanoziva nezvenyaya iyi vanoti vanhu ava vatemesa mhuri yavamugabe musoro zvekuti mhuri iyi yakatuma baba Fidelis Mukonori vesvondo yeroma kuti vanotaura navamunangagwa avo vanonzi vakavimbisa vamukonori kuti mapurisa achadzinga vanhu ava papurazi resmithfield baba Mukonori vanonzi vakasangana navamunangagwa vasati vaenda kuchina svondo rapfuura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.